Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 23rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa's trip to USA, striking doctors in Zimbabwe, and the late former President Robert Mugabe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about President Emmerson Mnangagwa, who is attending the United Nations General Assembly, the health condition of Dr. Peter Mokombei, and economic freedom fighters leader Julius Malema's visit to Zimbabwe, where he viewed the body of the late former President Robert Mugabe.
President Mnangagwa is in New York, where he's set to address the United Nations General Assembly on Wednesday. Mnangagwa is accompanied by several state officials. He wants the West to end targeted sanctions imposed on him and several ZANU-PF officials.
Back home, Julius Malema, leader of South Africa's opposition economic freedom fighters, is in Zimbabwe, where he visited the home of the late former President Robert Mugabe, popularly known as the Blue Roof. Malema viewed the body of the late former Zimbabwean president, who was toppled in a de facto military coup in 2017.
Still in Zimbabwe, Dr. Peter Mokombei, leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association, is still in hospital following his alleged abduction by state security agents a week ago. He resurfaced in Nyabira near Harare last Thursday. Dr. Mokombei is currently at Avenues Clinic. His colleagues say he is not fit enough to be sent back home.
Lapha ke uStudio 7 lamhla sikhangela ke indaba ezijeneyo yokuqala siyakhangela ke kaMongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngapha ke eMelika siyawazi ukuthi ngapha eMelika ke udinga ke ukuthi akhulumisane lenkokheli yamazwe ajeneyo uyabe semhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Sizobona ke ekhaya khona ngale ke sibone ke umnumzana Julius Malema weEconomic Freedom Fighters ovela khona ngale kule South Africa ese Blue Roof lapha abuke khona isidumbu sikamoyi owayengumongameli uRobert Mugabe. So ke sibone sehlezi futhi njalo sebe sidla khona ngale lo mfelokazi uGrace Mugabe labantu bakhe lezinye izihlobo. So ke sizokuthiwa ke isidumbu sikhona ngale eHarare kodwa kwaziyo ukuthi sikuyiphi indawo kodwa ke sibonileke lamhlanje besikhona ngale eBlue Roof. Singazi ukuthi isidumbu lesi sihlala kwampana kumbe sihlala eMortuary yiphi asikwazi khonapho. Kuzobuya ke uDokotela uMokombei izamkhumbula uPeter Mokombei wakhanyazana wathunjwa ngamapolice encida lokhu khona ngale Avenues Clinic lokhu engani uyagula sizwile nje ukuthi kusese kulesikhatshana ukuthi akhitshwe khona ngale ngoba bamele ukuthi ubone lokhu inhlolisiso yenziwa ngabanye odokotela ukuthi kwahamba njani. So we are lucky that we interviewed one of his colleagues, and that is Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he said about the doctor.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations, on observation and examination of him. He's currently still admitted.
We are informed that the doctor is now on a wheelchair. Is that true?
Those are false allegations. I'm not aware of those developments.
So how is he right now? If you can just describe to us his condition. Is he smiling? Is he talking? And all those sort of things.
He's smiling, talking, responding. And just waiting for the results from blood investigation. And like I said earlier, the medical report for on examination, on the examination.
So now, looking at his situation, do you think that he's going to be discharged very soon, or he's yet to stay in hospital for a long time?
I will have to confirm. I'm not really sure on that end. I actually am a toxicology, but
That is Dr. Elopis Banda. He's a medical practitioner. He's independent. So initially we're talking to Dr. Samson Ndoro, who is the deputy president of the Zimbabwe Hospital Doctors Association.
Aiwa, kuneo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi, tine gango. Tichange tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yekuti mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi taona uchishanyirwa nava Julius Malema avo vebato reEFF yekuSouth Africa vaenda kuBlue Roof uko vaenda kunobata maoko kuna amai Dr. Grace Mugabe. Tichange tichitarisa zvakare zviri kuitika muzvipatara, tichitarira zvakare tichida kunzwa kuti Dr. Peter Magombei avo takawana mukana wekutaura navo ipo pano padnefenyuro ye Studio 7 pavakaburitsa muupambwa vasei uyezve kuti chii chiri kuitika pari zvino. Tichange tiri kukupakurirai kuti tinzwe kuti zvave papi. Tichange zvakare tichitarisa zviri kuitika kumusangano United Nations apo kupera kwesvondo rino nemusi wemugovera takaona mapato anopikisa MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vachiita ivo musangano vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika nemutungamiri wenyika va Emerson Munangagwa. Takaona zvakare kune rimwe divi bato rezano PF richiitawo musangano waro wekuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Tikaona vachibatana nesangano reDecember 12th Movement pamusangano uyu, izvi zvakashorwa nevazhinji. Asi tichange tiri kukupai zvakabuda kubva pamusangano iwoyo. Pari zvino regai timbonzwa kuti nyaya yaDr. Peter Magombe yakamira sei pari zvino. Pane hurukuro yaitwa iyo nemutori wedu wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri ataura iye naDr. Ndoro achivunza iye kuti upenyu uyezve toti isu miri wa Dr. Peter Magombe vari kunzwa sei pari zvino uyezve vachabuda rini muchipatara. Regai tinzwe kuti vati chii.
Tiri kutizwa ndiizvezvi havasati vafit for discharge but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude uyezvine mamwe matesta akaitwa pavari zvibude inoti atazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end tichinyatsokudzaiwo zvinenge zvinobo. Handinangu specific time but now zvinhu zvave pedo, zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana but zvave pedo. Ungofollowa mapropa chanelziwo ekuteedzerawo tichiita infomawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nemachiremba ari kumaexamina nemalawyer zvinezvi tibvovo malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendee situation yacho inefomawo ye yekufamba newheelchair I'm not aware of that. I think mani pepanhau anenge asinanyatsoziviswawo mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvandatizvo ndii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tigoita kuzivisana mbichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati asi kuti tongonyatsongozadzityisa tanyatsobuda nefull medical report mainvestigation dzisapera anoita nezveutano. Vachiri muchipatara napaererano nenyaya iyoyo tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tavautanga kutiwo tichitiwo manegotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyadzo tikwanise kudzoka mabasa. Situation inototirwadza zvingaite atili kunge tisiri pabasi tine chitorwa chazvikuru asi chiremba anenge asina kugwetetana anenge ari.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna Dr. Ndoro vachitaura ivo pamusoro peutano waDr. Peter Magombei avo vari kuti pari zvino vachiri muchipatara uyezve vachiri kuonekwa nevana vana chiremba. Asi vataura ivo pavabvunzwa panyaya yekuti Dr. Magombei vari pauche vakati pari zvino izvi havasi kuziva nezvazvo. Asi regai timbokuratidzai zvanga zviri kuitika kuNew York uko kune musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi asi nemusi wemugovera kwanga kuine kuratidzira kwanga kuchiitwa ikoko uye bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanga vaine vanhu vanga vari ikoko vatsigiri vavo uyezve takaona ipapo pana vaHepson Chidziva Hepmo Chidziva vakange vabva kuZimbabwe regai tinzwe kuti vaiti chii.
I am Hepmo Chidziva, MP for Highfield West, being the MDC deputy organizer for the movement.
Tell us, you're here demonstrating with some of your counterparts from the US, Canada, and other places. What's your view of what's going on here?
It is something that is so good that the people of America, they've gathered to demonstrate here. Because this is the place where Emmerson Mnangagwa is coming next week. This is the place that the world leaders must understand the situation in Zimbabwe. Our problem back home, the problem of corruption, the problem of the issue of freedom space, the problem that we are facing of the legitimacy crisis. So it is fruitful that they have demonstrated today, and they will be demonstrating even when he comes in here, so that you understand our situation.
What are some of the things that you would like the world to know as you carry on with some of these protests during the United Nations next week?
The first thing that I want the world to know is that there is a crisis of legitimacy. Right now, there is a crisis of legitimacy. Number two, I want the world to know that the illegitimate leader in Zimbabwe is killing his own people.
We're hearing there, Trukunzwa apo kubva kuna vaHepmo Chidziva vanova ivo nhengo yeparamende vakamirira MDC vari kuHighfields. Regai takaona zvakare kuine kuratidzira kwanga kuri kuitwa nebato reZANU-PF. ZANU-PF yanga yakabatana neveDecember 12th movement, asi regai tinzwe kuti ivo veZANU-PF vari kuti sei vakawanikwa ivo vachibatana nebato iri reDecember 12th movement. Takwanisa kubata vaJones Musara vanova ivo mutauriri weZANU-PF. PF vachigara vari kuCanada asi vari kuNew York pari zvino regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero, udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe. Saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero. Udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe, nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe America neEurope inozotipanisha. Saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa hatisi kufara, masanctions ngaaende, hatina zvatakakanganisa, tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuita yabudiriro kuvanhu vayo. ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose. Sapoti yedu haisi kuZimbabwe chete, sapoti yedu iriko pasi rose nekuAmerica. Semusangano hatingarambi kana masahwira edu akauya kuzotibatsira, hapana chakaipa. Asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF, asi zvatinoziva ndezveudi paunhu hwedu. Kana une urongwa hwauri kuita, sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina. Saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo, asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU-PF. Ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve, udzvinyiriri hwenyika dzekumadokero ngaabve, Zimbabwe ibudirire. Kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu semaZimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvinoda kugadzirisa.
Aiwa apo tiri kuzwa kubva kuna vaJones Musara vanova ivo mutauriri webato reZANU PF yekuCanada vari muNew York pari zvino. VaMusara vataura ivo kuti vakawanikwa ivo nenhengo dzavo dzeZANU PF vachisangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi iwoyo wemugovera. Vanoti ivo pange paine musangano wekuti vaMnangagwa vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana asi wakambomiswa nekuti vanga vari kuti ivo pari zvino vaMnangagwa vari kusangana nevanhu vari kubva kumakambani akasiyana siyana. Saka tenge tiri kukuturira izvi ruri kubva ikoko kuUnited Nations mukupindana kwevhiki iro rino. Asi nhasi tine gango. Saka pindai muchirongwa kana muri kuda kuti imi mutaure pamusoro pezviri kuitika panyaya yekuradzikwa kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Apo nhasi taona vaJulius Malema vesangano reEFF vachisvika kuBlue Roof kunobata maoko kwaDr. Grace, kwaDr. Mai Dr. Grace nhasi munogona kutaura kana muda kutaura nenyaya yezviri kuitika muzvipatara. Pindai muchirongwa tibva tawanikwa tichitaura nemi Gibbs.
Ye kunjalo ke Siloma Mundlela Dube ukona kona pake kuFacebook page yetu yeVOA Ndebele uti simbalele umlayezelo wakhe uti uthini, uti linjani basakazi labalaleli lezihlobo zonke. Udaba lolu lwesidumbu ungathi sokunobuthakathi phakathi, kambe lento yenziwa njani? Singathi ke isidumbu lokho sibhotibhotiswa endaweni ezijeneyo, kambe kwini khonoku kunzima shame asikwazi konke lokho esintwini thina? Kuzobuya ke uOlita Mabutho uthi linjani emsakazweni. Olita siyaphila kakhulu. Kuzobuya ke lobokuthula Seba Ngwenya uthi litshona njani emsakazweni. Ibuhlungu indaba kadokotela Magombeyi, sokungathi uNkulunkulu angangenela amncede luba baphole kulokhu akuphakathi ubuhlungu aphakathi kubo. Kuzobuya ke uNomzane Kevana loPolati Kwakuba Maphosa bathi sibukele babadube. Siyabonga kakhulu. Lapha likhona zihlobo zethu khona ngapho. Kuzobuya lomunye ke uthi hey, udaba lolu lokuthi isidumbu sihlaliswe endlini kambe kwaqalisa ngaphi? So lingakhohlwa khona mpho ukuthi sixoxa ngendaba ezijeneyo. Olunye udaba ngolokuthi umongameli Emerson Mnangagwa ungapha e-United Nations kwele Melika ufuna ukuthi ke kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa abakhokheli abambalwa kumbe ngithi abathize abebandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula babesephula ilungelo loluntu njalo lokuthi babephekapheka ukhetho. So kuningi phela okuphakathi khonapha. Kuzobuya ke lo Malema ubekhona ngale ke eHarare lo dokotela phela lokho sesibhedlela singazi ukuthi uyasila kanganani. Ulani kwa mpumavla.
Aiwa, tino chingamiza vese varipa live feed yedu parijino tina tafazwa tifa. Arukuti please call me ndo vavaisa namba zavo. Jairos Mflanganzi call me ndo vavaisa namba zavo. Austin Zepasi. Arukuti please call me ndo vavaisa namba zavo. Stembinko Simapeza. Arukuti ye call me. Top fan yedu Fraser Chinks Nathan N.R. Ameno arukunyora pana pasians kuzota arukutora nani. Imanyo Nyakonda arukunyoro osha kare tinukutenda isi Bangani Ndlovu arukunyoro zvakare tinokutenda ii top fan yedu Gabriel Machingura ari kuti I am watching you from Middleburg kuMpumalanga. Imanyo Nyakonda ari kuti Zano is done with the West. Fraser Chicks Nathan ari kundofunga ameno ari kukomenta kuti apo ndofunga kuti vari vave Zano PF vanga vari panapa kuti apo vari kutaura zvavo asi havasi kukwanisa kuvota. Nyandoro ari pano ari kuti izvi zvavamugabe zvorwadza kunzwa. Hanzi ngavavige mufi kwete kurwira mufi. Zvoratidza kuti maZimbabweans hanzi vigaigamba zvakanaka kwete kuti vanhu varwire mufi ndokutaura kwaari kuita. Asi ndiri kunzwa kuti tine mutereri ari paNhare paRegional Gateende kwavari. Hello.
Hello.
Hello caller, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naAustin Zapasi ndiri muSouth Africa kutaura kunoku.
Taura yenyu tinzwe. Muri kuda kutaura nezvipi nhasi pano pane gango?
Tinongondirwa kungoti batei pano nepapo, but kunyanya-nyanya vanhu vasingakodzeri kuita zvakafanana nekuabductwa vachinonwiswa mapoisons vachiitwa seavavo.
Taura yenyu.
Zviri kutyisa ende zvinorwadzisa. Because vari kuchemerawo kodzero dzavo kuti vapiwe mari Salary yemunhu ukaona yakunzira kutenga 6 bag ye tissue yasenzera mwedzi wese obvunza kuti kose muchidai munda kuti ndirarame sei. Onzi munhu ungaurayirwe izvozvo ingave nyika here veduwe.
Saka dai mai wanamukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Daenda wanamukana wokutaura nehurumende ka. Ndaiti zvangu dai kana ichinge ichikundikana, kukundikana kunowanikwa ka. Ndaichiregedza kuwedzera marwadzo emunhu zvekubva yairova. Dai angodaira kuti wewe zvauri kutaura ndiri kuzvinzwa ndichakuitira kana kuti iwanewo mamwe madayiriro ainoita kwete kubva yanodyisa munhu zvinhu zvinorwadza yobva yamutsakatisa pamusoro pekutambudzika kuri kuita mhuri dzake iko.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai ameno kana muchiri nezvimwe zvokutaura.
Aiwa handisina zvangu but hurumende yedu dai yaregedza kuti dai so kuno kwati kugara kunze kuno kwaisvika hakusi kuda. Kukutotizawo izvozvozvo zvekuti pamwe dai tiri kuikoko dai takutosvikawo pakuti tide kubvunzawo kuti kochii chiri kuitika tonwiswawo zviri kunwiswa vamwe izvi saka dai yarega kudaro.
Aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka.
Ndatenda zvangu sima.
Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's just saying that he's very upset about the abductions. He says what he fears the most is that when something like this is happening to people back home, it seems as if the government is insensitive, and he feels that if he were back home, he would be feeling the same way that the doctors are feeling, because all they're asking for is for their salary, not for anything, you know, more.
We have our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, a ZANU-PF activist. He's a former Cholocho senator. Welcome to the program, sir. Mr. Kaule?
Yes,
I'm here today. Yes, I want to talk about the United Nations, Kaule. Uze kuluma United Nations General Assembly. Ungathini ngohambo lwakhe?
Lohambo oluqhakathekile kakhulu lolo. Oluka mongameli welizwe President Emmerson Mnangagwa ukuthi amele ilizwe emumeni esikiyo lapha kuthi ukuthi ilizwe limelwe ngeqiniso ukuthi izinto zonke zihambe ilizwe lethu lingaphansi kwama-sanctions. Ama-sanctions kubona abantu esikibo esihlangana labo lithuba elihle ukuthi umongameli amele ilizwe atsho abalule izinto eziqakathekileyo ezimele ezikhangele ilizwe njengomumo esikhangelele lawo kathesi njengoba ilizwe lethu libhekane lobunzima obukhulu kangako.
Singathi kodwa kuyaphumani phela ujalo ukuphuma umongameli abuye engani ngaphathanga lutho.
Ye kungaba njalo sikili kodwa-ke okwakathesi akunjalo. Okwakathesi kuyayiwa phambili emuva yinkani. Isadaki yasisekela isadaki isisekele ithe ama-functions kawahambe sisuka lapho siya ku-AU nakathesi nje sikhona ngale abantu bayatshengisela khona ngale umongameli ukhona ngale ukuthi ama-functions kaahambe ama-functions aziwafuni kathi kungobani abamele bethwale nzima ilizwe leli ngelethu uNkulunkulu asinika lona ngokunjalo kudingeka ukuthi sijeziswe nabanye abantu abale mazwe abo bona behlezi ngendlela ababekhulisa ukuthi basincindezele ngabancindezeli labo.
Briefly, can you say this in English ukuthi kade usithini tshela abantu sibili ngohambo lolo, of what importance is this trip, you know, by President Emmerson Mnangagwa?
It is very important, really. It's very important that the president is representing our nation. And is carrying our hopes on his shoulders. And this is exactly what the president is doing. He's defending our sovereignty, and he's defending these imperialists. They want now to capitalize, and they want us to be their puppets. This is exactly what we're saying no. And this is exactly what the president is. Why the president is representing us at the National Assembly. And this, what I would want to say today is that it is very important that SADC is behind us, And South Africa is doing everything possible that the sanctions must be removed. And we are also lobbying these other nations to also support us, since SADC is our neighbors are supporting us in this cause.
Thank you so much, and stay on the line, Mr. Kahule. I think we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi. I watch a Simba to Tora Nanu Yesemrukupi.
Tora and stand with my page and room the corner.
Tower in you.
And the commander by a visit to an hour, Julius Malema.
Tower in you, Nasi Gango, Muri Free Taurasi.
Eh, the Faras of Ayan is a town as you and Malema, Sia, Zimbabwe, but I'm over.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka. Okay, bye-bye. I think we have another caller. Hello, Mr. Hove.
Hello, Tete Mavelas.
Magadi iko.
Aiwa, tirinani, magadi tete.
Aiwa, tiriwadi, nasitine gango, imi murukuda kutawara nezvipi hapa.
Aiwa, achekutanga ndakutenda ine basa renyera munoita rakanaka. Ndakakona imuri ku DC pa live streaming up.
Ku New York.
Ku New York, sorry. Makamira nezvizvara zveZimbabwe muchitaba sarenyu rekutepfenyura.
Aiwa, tinotenda imi ndimi munototishingisa muma. Handiti maiona zvaiitika ipapo, saka ndimi munotishingisa.
Aiwa, maziso tanga takavhura.
Mhm. Taura yenyu.
Chekutanga ndaida kutenda hangu amalema wo nekuya kwaita kuzobata maoko asi. Pane mashoko avataura paka video pandaona vaitaura zvekuti mai Mugabe vanofara kudefenda legacy yava Mugabe kuvanhu vanoda kuda kuita zvese zvanoda kuita chero nemutoo upi vanoda kuita zvese zvechitsotsi kuti vatore legacy yava Mugabe. Saka ipapo ndiri kuti ukanzwa munhu oita sava Malema otaura zvinhu zvakadaro, pane mashoko aanenge anzwa. Kusanganisira mashoko atakanzwawo isusu aya yekuti mansion yava Mugabe yanga iri mhitsara yezanu p f, saka aida kugadziriswa mapepa yekuti inde mhitsara vamugabe. Saka ipapo todzoka topashora kuti aiwa zvinhu zvakadaro nyange dei zvava zvakadaro, zanu p f semusangano wakatangwa naiwa Mugabe vanga vasingafaririwo kuti vazvibudise pachena, vaidai vakangogadzirisana vega pachezvavo, tinambozviziva izvozvo. Imba yangozikanwa ndeya Mugabe. Saka unodzoka utoona kutoti pane chitsotsi changaida kuitwa, nekutoti iyo ZANU PF katingatoiti ndiyo itori registered mhitsara vamugabe, nokuti vamugabe vangatova brand pachezvavo yezanu pf. Saka vasada kubiwa vamugabe legacy yavo, vamugabe vatozorora legacy yavo, vakatoshanda ngaichingoshandiswa nevana vavo bhozi vagara vakatobviswa pachinzvimbo zvisiri izvo neshamwari dzavo.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo vahove kunge manga muinesu pachirongwa, muve nezuva rakanaka.
Ndaida ngoti taure mashoko maviri pana president vari kunze kwenyika.
Taura izvinyi.
Tangachida ngoti tongoshuvirawo kuti kufamba kwavaita uku zvingovawo nemusiyano paanodzoka iko zvino kwekutanga kuti paanodzoka paratidzike kuti pane zvaitika asi zvinodzoka zvoshaya chirevo nokuti veZANU PF vanenge vachiitawo zvavanenge vachiita veopozitioniwo nemamwe macitizens ezimbabwe vanenge vachitaurawo zvavanenge vachitaura asi odzokaona kuti zviri kutaurwa nemacitizens neveopozitioni ndo zvechokwadi zvafambirwa nemutungamiriro wenyika chaizvo chaizvo ka ndo zvekutonyeba zviri kutaurwa nemusangano uri kutonga saka ipapo manje panodzoka poita kuti umwe ari kuisa chidhina umwe ari kuisa chidhina 1 vari kubvisa vobvisa zvitatu saka chinosumuka hapana devangodzoka kuno kumusha vachingotaurirana nevamwe veopozitioni vakaita savanotonichamisa zvinhu zvifambe nekuti apa zvinhu zvakatomira.
Aiwa, tinotenda mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka.
Tinotenda tete mavhi.
Okay, bye bye. I think we have another caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri wadi. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaurawo na Emmanuel Makondi kuJohannesburg.
Taurai tinzwe.
Shuwa, ndinotendawo zvizhinji nekupinda muchirongwa nemi pazuva ranhasi.
Aiwa, nesuwo tinofara kuva tinemi. Taurai henyu.
Ndinotenda. Ndine nhau doko doko yandiri much concerned nayo panhau dzemabielections anga achiitiwa kuZimbabwe. Ndinotonzwisisavo kuti chokwadi pakuona kwandiri kuita ZANU PF yatora zvinzvimbo zvakati wandei kunhau yekuruzevha uku panga pachiitiwa mavhotsi mazuva mashomashoma apfuura. Saka ndanga ndine rubatsiro rushoma nene pabato iri ringaitwa reMDC rinovandora ndotsigirawo zvangu ndine urombo kutaura zvakadaro panetenyusi.
Taura henyu.
Ndaifunga kuti varongi vemusangano zvava zvakanaka zvizhinji kuti vakwanise kuenda kumaruzevha vadzidzise vanhu manakire nekukosha kwakaita musangano kubvira pagrassroots nokuti zvinonzwisa kuti mavhoti mazhinji tingazopedzisira taakupomerana kuti chiwa tinobirwa mavhoti asi nhauri ponje yekuti vabereki nehama neshamwari vanoda kudzidziswa zvakanyanya kumusha nokuti havasi kuva nechivimbo mukati meNDC zvinozokonzera kuti tizonyeterana tichiti tiri kubirwa chokwadi pakunzwisa kwandinoita zvingavapo hazvo zvininganidzo zvingawanikwa pakuvhota nepakuita zvose asi dambudziko guru randiri kuona ndiri kuti vanhu vari kunyatsokuvhota zvechokwadi vachivhotera musangano weZANU PF zvisizvokubirana. Saka ndinototendawo kuti dei vakwanisa kudzidzisa vanhu vakwanisewo kuti vabatsire vanhu veruzivo nokuti vanhu havana zvavaruzivo kunyanya pamapolisi fanika rimwe bato handisaidziwa ndipati hangu kwawinwa neindependent zvine mucherechedzo wekuti iye munhu uyu polisi yake yanga iri pachena uye anga achiudza vanhu chokwadi zvezvinhu zvaanokwanisa kuvaitira. Saka shuwa ndo pandongo mashoko andinawo zvangudiwawo pazuva ranhasi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mashoko makuru kuti muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Gibbs, we're hearing there another view. Our caller there is just commenting on the recent by-election, saying that he saw that ZANU-PF won, I think it's in Zaka, you know, Pisa. So he's saying that maybe the MDC also now needs, he says he's a member of the MDC, and he feels the MDC now needs to go and educate the grassroots about why they should be voting for the MDC, so that in next elections in the rural areas, the opposition party doesn't cry foul when they are beaten by the ruling party.
Yes, lo baba ke udlodlo cingwani baba dlodlo ujona njani
yachona tibu tsona njani baba
ngikahle dlodlo akuthi ukuthi wena ubona njani indaba zethu siphatha udaba lika mongameli ulapha eNew York siphatha ke uPeter Magumbeni udokotela olokuse sibedlela uzobuya ke lesidumbu sika Moyi uRobert Gabriel Mkabe phose lakho.
Ngizaqala ngesidumbu sika Robert Mugabe leso hani boso buyibuthakathi lokho isidumbu ngabe sithi sibhoda bhoda phakathi kwabantu kangaka. Asikhulumi ngakho kangaka lokho kwesidumbu hani bona sobuyibuthakathi. Indaba emfuna ukukhuluma ngayo sibili.
Yeye.
Ngikamukamele into amile ngapho khona ngapha eAmerica. Vele sokuyinhlala yenza uhlale ehamba vele buye ngatholanga lutho. Lakathesi vele asibona ukuthi uzabuye sithwaleleni. Now le indaba nansi indaba kababugawuleli ukukhuluma lapho thina isataki isisapota ukukhutshwa ama-sanctions. Ama-sanctions ani ogawule vele indlela zabo zokukhuluma vele bengakele ukukhuluma njalo ngake bedle badla khonokho vele umsebenzi wabo ukukhuluma khonokho.
What akuphendule ubamba khona Dlodlo. So here the caller Mr. Dlodlo is talking about sanctions and he says you know Mr. Gawule is always talking about some of these things but that's the way they are feeding their families. So Mr. Gawule akuphendule khona.
Ngithanda ukukutsho kithi ukuthi ukuthi SADC nxa ihlala phansi ama countries eSADC uma ngulufu ekhuluma ukuthi ama sanctions kasuswe. President we Tanzania.
Uri Jose volume ye radio yakho ngani yenza kube ngazani kungani sekuzwa kavili. So sicela ukuthi uthi kaphuthe bijani. Yeah. Qhubeka ke ba.
Yebo nyako nje. Mana ngichede kancane.
Yeah kulungile.
Yes, ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa ngolo usikhulume sisandukukhuluma lesi ngumuntu nje ofutheleneyo ongakwaziyo ukuthi avume iqiniso lokuthi ama-sanctions akhona indaba engavumi umzwile lo muntu oqeda ukukhuluma ngendaba yezakha leyo ukuthi i-MDC kumele iqali iyefundisa abantu ukuthi uya-admitha ukuthi umumo wephathi yabo kanye labethi bayadliwa kuma-elections besithi bayarigwa kuma-elections kodwa nesevuma kathi esho ukuthi hhayi siyadliwa kusho ukuthi abantu vele asikhankasi asifinyeleli kuhle ebantwini lowo muntu isiphukuphuku somuntu lesi esikhuluma ngokuthi ama-sanctions kakho isiphukuphuku sokugcina
kutsho ngani gawule
ngitsho ngokuthi ama-sanctions abantu bayahlala phansi bavume even ama-countries esadak behlale phansi ekhulume even nakathesi i-America ivume ukuthi ama-sanctions asozisuwasuse ezinto zingahambi kuhle bevumelana ukungani umuntu onjalo esale ukuthi ama-sanctions akhona.
Ye sikubambe umlomo khonapho-ke. So Mr. Gawule is saying the caller is daydreaming. So Dlodlo umphendule ngo 30 seconds. Ye Dlodlo ngani sesukile ecingweni sithatha ubabunyoni. Babanyoni ungawutshona njani?
Iyaphila babathumele njani?
Siyaphila nyona ungaphi khonapha emhlabeni?
Ya nesemzansi lapho engihlala khona. Ngiyathethe isikhathi sikhulumendaweni.
Yeyaqala
ngoba lokuthena emakhaya abazali bafuna ukufundiswa nge-change. Akula nto ofuna ukufundisa izinto zakho. Abantu sebeluze eyazi ithemba ngokhetha. Yabona ungakhangela izindlela amanani awa ngayo phansi. Ujikisela ukuthi abantu ukhethe ezimbabwe ngaphuma emali bakhethe emntwini unjalo ukuthi uyabona ukuthi i-election sindele i-election from 2000 itshwanto yajhaya umgali kodwa i-election ikazange indlela esikhundleni emakhaya ngalawo nto ngilozithengisa ukudla ngithembisa ukudla loku lalokhu ukhetho ezimbabwe ngibona ngathi mina abantu abalesi abasathini right two ile ukuthi kuyikhuza ubaba ugawule ngumuntu omdala and ngimhlonitshwa engakuthuka umuntu okhulume engidibeke ukuthi isiphukuphuku umuntu omdala nxa eyabengakhulumanga ngendlela e-right engifisa ukuthi engakhulume ngayo engathi isiphuku ubaba wenyindlu yinto etshengise ogawule into yabo yesizalo le kabasela sinki yabona amadodana ogawule nosuthuma azama ukulingisela into yayisenziwa ngumoyo uJonathan owayekhululela izanu enze into engashiyoka lakhe yiyo edinga umsebenzi kodwa kababona ukuthi baba umoya kwamandla uhleli umuntu wakithi lapha khulunyokathi esigaka akekho ezimbabwe uphile esemazweni obaba gawule kuzafika isikhathi lapho ujehova azanisusa lapho elikhuluma kubi abantu bayakhala bayafa bathi esibhedlela bayafa bathi nendlala uyakwazi nagawule kodwa makaisezngathi izalule seyisenti kathesi likhuluma ngegrubhu yeclabhu o-dictators ukuthi bazakhuluma bekhulumela thina abantu abasokola ezimbabwe bekhuluma kuthiwa ama-sanction awaphumi uma khona kwama-sanction okubaukuze khona kwama-sanction lina kelizalulinda ama-sanction alisebenzisa imithetho elawubekayo i-constitution lithi siyagampene emakhaya ngalikampena nokudla lina linethi indlala ezimbabwe lingina ama-election emakhaya ngimatoto bayalamba elizweni eli-right umuntu kaphiwa ukudla libandla umuntu uyozisebenzisa ukudla kwakhe irayisi hhayi ukunikeza ukudla nibantu ukuthi ayivotele kuyayihanyisa lokho yazi bantu abadala njenganogawu ngangakhulumi enjalo so kuyasihlanyisa mani.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke isidumbu sikambongi ke uthini ngaso.
Mina uGabe angithandi ukukhuluma angiboni lutho oluhle ngobaba uMgabe sithi ngazi ngakhulu eZimbabwe njengoba labo gawu ebayami ukuthi uMgabe ngiwaboshi ilizwi angeke ngakhuluma kuhle uMgabe sengiyoyishini njalo ngokwakibo ukuthi uyamingwabi engamingwabi ngonombolo yakhe njengoba lathi sisokola nje sihlekuhle kungale mbumbuli zebona bangiboloba ngingaba angiwotha amathuleni akhiwa ngemali eningi.
Hayi, kuyazwakala baba Nyoni, sibongile kakhulu. Ungathina lokusasa Nyoni. Okay, Papa Nyoni. So what Mr. Nyoni is saying is that Zimbabweans have lost confidence in the electoral system. So that's why maybe they are not voting in a way that people are expecting. So he says at the end of the day the gaulers of this world are ruling, but one day they'll be the ruled guys, you know? So he says time is coming.
Yes, I understand. I have a caller. Hello, caller. Hello. Hello, caller. Hello. Hello, Marvelous. Panam kuma Marvelous iraba.
Yeah,
I think I'm spanima manunzi Biggie. Hello, Biggie. Ai wata kasi mbatu kutora na mkoma bigan taura yenyu.
Ndiye mkoma bigi tegele mbukutara mbele kuno khaburwa.
Taura itinzwi.
Nda kutara opa mselo pe situation in Zimbabwe kuyana. Nenye ima doktor za siri kuye na umaba.
Taura yenyu.
Nenye kuti zunzu waka ume sebe na kuti tukura kuwa nebenyu wano waka wandisa. They kwanisa urumende yakwanisa kuti iwirane nema doctors pali ne kuti vanhu vaone kurapa especially kuti vanhu vakawanda vane zviro zvakasiyana siyana vari kutadza kuaccessa maningirikene mishonga yekuwanikwa kumaprivate kuyakuyanza kuenchima nema US havana kana mari yacho and vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekuti madoktari vaasikuenda kumabasa vari kustrika vanhu vari kufa endeso zvinorwadza kungorasiwa neupenyu nekuda kwokuti hurumende havasi kuwirira nemadoktars kuti vakwanise kuvapa mihoro yavanotarisira inoita kuti vashandewo vachifara upenyu hwevanhu huchengetedze pane zvinhu zvakawandisa zvekuti vanofanira kunge vachiitawo nekufarawo vachivachipawo mari because vane mhuri dzavachichengetawo vane vana vanoenda kuchikoro vane zvakaona zvavanoda kuita muupenyu saka vanoda kuti vafare vachipiwa mihoro inoona kuti vaitwa zvakanaka vashande vachifara kuti vanhu vatasi vawanewo kurapwa zvine zvakanaka.
Aiwa tinotenda tinotenda chaizvo nepfungwa dzenyu mukoma mhenu kana muine zvimwe zvamungada kutaura zvakare.
Ndiri ipapo futi nenyaya yekundirwa kwekuita bato reNDC ku kumaruzevha 2023 atopa dhizevha ende akasimboritari chiri kuitika ndechekuti vangori nesystem yekuzongochema kuti takwebirwa tadii but kuti vasitasara chokwadi kubirwa nguva kunenge kuripo zvako but chokwadi chinenge chiripo ndechekuti bato reNDC vari kunyanya varayirwa vari mumataundi havaendi kumaruzevha vachinotsvaga rutsigiro ende chinhu chinozosiririsa kuti vanotanga kuzoblema futi kuti tabirirwa but havasi kushanda vakomanewa vatikada tasamemabainesho dzakabvanza kuzvata izvo zvavo diferensi yacho yakanyanyisa evagunochema kuti yabirwa but 7000 adinit 1000 pano zvekuti kana meda munotongoona kuti ha vakomana havasi kushanda ende vari kusera vakarara vari kunakirwa nemataundi iyaya but come election 2023 vakabirwa the same thing will happen. Vanenge vachingochema kumire ngoti yabirwa ende ichange ichingori permanent opposition until amen.
Aiwa, mashoko makuru mashoko makuru amataura mukoma. Saka dai mai wana mukana wokutaura naivo ve opposition maiti chii panyaya muri kutaura iyi?
Dai ndakwanisa kunjokwanisa kusangana neopposition ichivapo mashoko echenjedzo pamusoro pemaiti vafanira kuita vachibasa ravo. Ngavasarirai ne vazhinji vacho vakawandira patwitter pafacebook vanhu vanovhota vacho vazhinji havasi patwitter vasafuti vanhu vari kumamisa vanhu havatorina vamwe vacho havatorina nemaredio havatorina kana nemafoni ndo vanhu vanofanira kuti reach out vachinyatsoenda vachinotaura navo vachivadzidzisa zvavo vanofanira kuti vaite ise kana vipasezimaelectionekis vanofanira kuti vasarudzi ivo zvavanotarisira kuti vanhu vaita se vachivatidzidzo kuti kana mutenge maakudai mudai vachivabatisa zvinhu pagraund kute kuti vanoita zvokuti vakawandira patwitter ana sekuru naana mbuya vari kumaruzevhoka havana zvese zvemafoni ndosanganisana even dipiti yachakatowandisa kumaruwa nokuda kwokuti ndiko kune vanhu vanovhota vakawanda vacha ri mumatown vanozoiswa rali inonzi pazoita maovapfuro pazodai zvakadai vachinzwa vacho vanogara mumastriti havana kana zvitupa vazhinji vacho popai but iye vanotofamba nerekuti takawanda vachiringa nevamwe vanhu vasingavhoti but vhoti chaicho yemuzimbabwe yakawandira kumaruzevha saka ndaikurudzira hangu kuti kana vachinge vari kuda zvechokwadi kuti vabvise kuti vahwinhewo basa ravo rakawandira kumaruva zvavasiyana nezvemumatown kazhinji kacho munhu ari mutown akatozvongwarirwa vazhinji vacho vakatongwara rumatown anogona kuziva zvoti but vanhu vari kuda kuti vadzidziswe vanhu vavari kufuma kuti vahwinhe vanhu vekumaruzevha nekuti ndivo vanhu vanovhota.
Aiwa, mashoko makuru chaizvo, makuru kutu. Tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Tatenda.
Gibbs, another suggestion there coming from our caller. He, you know, started off, actually, I'll just start off with what it ended up with. He is literally saying the opposition needs to intensify its, you know, campaign in the rural areas because he says he's been looking at the results that came in from Zaka and the margins are just too large. So he's saying instead of, you know, members of the opposition relying on social media like Twitter, Facebook, those people on social media don't vote. It's the people in the rural areas that do vote. So he's advocating that they need to, you know, go out there and, you know, sell themselves as the opposition or else they'll remain opposition forever.
Yes, lo baba masuku lapha ecingweni. Baba masuku ngawuchona njani?
Ngiyachona mfowethu kenoke.
Ngiyachona ngapha selwa kweru.
Yebo baba.
Ye, akutsho ke ukuthi wena indaba lezi sesiphetheyo lamhla uzibona njani? Wokuqala umongameli umlanga kula kuzobuya ke uPeter Magombeni uDokotela kanye lesidumbu sika Moyi uRobert Mgabe. Yiko sokuphatha konoko. Phosela kwa.
Ngiyazi ukuthi umndana lo ongapha ethezilayo ngapho kufana nokuthi asiyiphambili sizalele nje ngawukhumbula umuntu abeseli kwi-roting chair i-roting chair isezingane yahamba ayindawo ilusizi ngabafowethu laba kumbe ngobani abathiwa ngabogawile laba labothuma laba a bengelikilaka bazahlangana nakho kathesi bahlezi kahle basanaso isikhathi sokuthi babe bethole izinto bezifake esikhwameni bevela khona kodwa ngilethemba lokuthi uma-ke cabanga kahle kahle njengalo kwakulizigawule kathezi kahle baba belabo Jonathan khona ngani kodwa kathesi siyamuza uJonathan sengumatichamen naye wayedefenda njengabo bona lawo kodwa isikhathi dinetiuzinguminyaka sizakezonabo sebekhuluma izinto ezinto ezazisenzakala ngesikhathi sebe ngaphandle kwamazwi singakwazi bekuthi bayabelekile kodwa into ekhona ngokuthi abantwana bezimbabwe asaphandle asomanga liqinisele leli sebabona bona laba bantuna laba bazibizi ukuthi khona kuzeesikhana nakho ukuthi kuze kuyabo kusenzakala zimbabwe problem right but into enzama ukuthi ngibacasisile yona kahle kahle ngokuthi bafeze umhlangano weni lowo ufuna abantu abakuthi ma kuthi ilamanga kumbe kulento ento eyenzakaleyo batsho kahle kahle but ithi bayaseke ukuthi soko understand gathe time ukuthi ngayesithi ha this is a state objection ngabe yimntanakhe wayethethe yedab state onetstate yabedela yena le yimntanakhe was igoing to be nothing like what he did sometime last week I'm not sure kodwa itstate ngiyambanda kumbe liqiniso kothi abi sathini umuntu abezimele ukuthi sekuvumbe liqiniso kuyimthetho thatha isikhundla sawo so thina sithi idokotela lowu kumbe wazithatha kumbe kazithathanga kodwa sekhe ngiisho ukuthi ngoba sikubona kusenzakala njalo kuzakubona kusenzakala abantu benamalaka singazi ukuthi bathethe mbani nabo benje besiyezinye linye ilanga bazanyamalala
Siyakuzwa Masuku, ungatilela kusasa baba, uphenduke futhi ngeviki ezayo kumbe kusasa. Sibonga kakhulu baba. Yeah, that is Mr. Masuku. Yes, got a lot to say. He says that with Mr. Emmerson Mnangagwa, the country is going nowhere. He says he has been doing the same thing every time. He's now in New York. He was in New York here and nothing happened last time, so he's going home empty-handed. And then he says, you know, Mr. Kaule and others are now rooting for ZANU-PF, but he reminded him of what happened to Professor Jonathan Moyo. He says now he's a Twitter king, but he's not in Zimbabwe. So he says he must watch out. Then in terms of the situation in Zimbabwe, he says people are crying a lot. You know, he says bread is going up every time, fuel is going up, and the bond note itself cannot be denominated in a proper way. So he says it's like just beautifying something, like putting a lipstick on a frog, you know. So he says it
the
doesn't
famous
work.
Yes. Saying, yes.
So he says it doesn't work at all. So maybe Mr. Kaule has gotten some kind of response to all these kind of things. Yeah, kind of
I understand
more.
We have a caller. Hello, caller.
Hello, Tetima Felas Masera.
Oh, Dimkoma Donald, Murise.
Yeah, Donald.
Ripo Murise go to the Masera.
I watiri wadi murkudauta or an ejipi naspanu pani gango.
Ya, njango di bate bate mshara angu, njaka kasira kuti wangwawani nguwa.
Bata itinzwi.
Ii, ndila utanga angu nise kuendo kukui, nila kunyuyo kuku msanga nukwa, kuendo kuku. Sino baza, titi mafilasi, kutuona zume nika zakatu wane, zinotu wane ukudiviri nani, kudarika yedu, watunga miru vashu vashitoko na kuinda. Vashitoka mzura nzedo kutatinga inji. Nekutu chokuda mbo fixa matambuzi kwa takasa ngana, usi zakata vikunu havana kuinda. Waka tumira nume zao. Asipedu kusina kukunoku kakashini za atinamari. Lupa tinuona wana shingu maanya waka wanda tete mafidashi. Ambasa dauriko, agara riko, redi, maminista mamaripo. Delegation ya jino suzinge ya wanda kukuti. Chiru mariachi nungu nati ya chira inga mbu inga inga mbu iti marisi. Noti ya shoma ya ripo inge shingu pachuko pachuko. Saka ino neza tete mafidashi. Kama shona zimu inga zira mungu waka ronge kawa chita za kukanzura zizidu za kadaro. Zizidu nungu kwa gorene gore bata atinasha tinuona. Kana mshakabwa wakangua wakazifambira nzende zuda yede zazi. Zile zazi nubereka mnika aa. Nika yadu ingali ya imbera sa achi na chatu nuhonu. Tanga famba sa wasi achi no doka mnika chati zifande basi. Nakana mame gadiu za ruta ure wawo. Lize puma pepa sipa reali jipa ground ya po apana chatu nuhonu. Kungota ura kungoti ita za apana kana mame gadiu za tinumbona. Azizobuda apana chatu nuhonu.
Chabuda apana.
Nubatila yo wa shuma wa shuma wa famba wa shino wana kawano wana koko. Washino ya awu iko kundo vanga basirika nenzendo dzanenge vafanendeka vashina chigwa nendeka
saka poitwa sei
hapana chiripo
poitwa sei mukoma Donald
hachinongo ndo ndingoti iwo avo vakwanise kungonzwisa ngoti vakoni vakundikana kana vakanzwisa vakatanga vadimita zvipfa kundikana nifunga pano kuna kuyo ivo pachavo vanokwanisa kunzwisisa kuti chichingadiwa vosvuduruka vogara ndakundikana there's no way yamungambonita hapana pane beating inodiwa yekukuti munhu akone wangabve poiswa vanokwanisa kuda tozama vamwe
aiwa mashoko makuru
kuna kwati nosvika kuti mazira tinoona akadai chua hakuna kana kwazvika kuti munhu anomhanya asi hakuna fiwo munyika munhu anomhanya kana bhita hakuna ndegineta mari ndakuni chiri chata tinenge haiwa chata tibei
icho kwadaiwa mashoko makukutu ameno kana pane zvimwe zvamuda kuwedzera
then kweta devolution nyaya devolution yanga nda mukoma blessing yanga vari kwedu kumasuku
oho ya yanga iri ko town hall choka taura itinzwi
veshuwa kana begrunzi yazobudirira mune rimwe horesi nezvosusu ndiona sekuti nyika shuwa yanga budirira nokuti ndezoona kana kunoku South Africa vana nyava kuzonyanya kuita asi ma province ane zimba ma provincial structure ane zimba kata munhu anenge achiti premier anenge achilida pro ndo saka makaona makuru vachitaura kuti vachitoteregwa nokuti munhu anenge achitolida nzi zvakaita ane magavhena aya anongonzi provincial governor but usina simba wachinoripota kuvakuru kucentral ndi vekuno vanenge vane simba saka kana ndoda sekuti zvakaita sugar triangle inenge yava vanhu vekumachingoteta kubhenefitawo vanikwa zviri kwedu tine zvinhu zvakawanda but hatimboonikwa zvinoenda zvongonoindai kuharare zvakaita kwamutare mangoda akapera achinda achibatsira vanhu vekuharare kana
aiwa
ndiwa kagadzurani vachitambura zvingamboita saka ndiona sekuti hai devolution day yaikwanisika inobatsira kuti munhu anenge ari padhuze nenzvimbo iyo unenge achiwanawo chauchauviri mwana wake unokwanisa kushandawo pabasa pari papo vanoita zvekuti vane vanhu vavo vanenge vachifungidzira ndo vanovatsigira kure kure vanhu vemunzvimbo vakaoma miromo
ichokwadi mukoma aiwa muri kutiwo pane vari panapa Sibangani Ndlovu top fan yadio ari kuti true caller the president is very expensive sekutaura kwamaita mukoma kuti vanenge vachikwira ndege yakachatwa nezvimwe zvakadaro saka nguva yedu yadyanana mukoma toziva kuti muri top fan yedu asi regai tigumire pano muve nezuva rakanaka mukoma Donald Mamboma Gibbs
yes yabo vakuru ke mfowethu sitate ke ubaba Gawule baba Gawule uzwile abantu bakhuluma sebili abanye labo babhala lapha kulo munye uti ubaba Gawule udube ngokuthuka ubaba lona ukuthi isiphukuphuku so bangani basola abantu khonoko ubaba Gawule lakhonoku nje abakhuluma ngakho ukuthi umnanga kwaye ubuyile ngapha kodwa uyabuyela nje engabhatanga next so ke abaphendule khonapho ubaba Gawule
ye liqiniso lolo Gibbs ngithanda ukuthi ngikube ngifike ngasweli ibale eliqondileyo lokuchaza umuntu ongakwaziyo ukuthi iZimbabwe yayemphuzelwa ama-sanctions kodwa uyakwazi kodwa akafuni ukuvuma ngithanda ukuwithdrawa
siyabongaukusebenzisa
imali elinjalo
hayi siyabonga ba
ye ngiye phambili ngibe sendisithi mina ngithabile kakhulu ukulalela abaku-MDC ngabona be-MDC Alliance abakhulumileyo bavuma ukuthi balomsebenzi omkhulu abamele benze ezigabeni kumaphandleni ngoba abalahlekelo bayavuma ukuthi abalahlekelo ngoba sebeyibonile ukuthi ukhetho kwadluliswa khona nokukhetho olukhululekileyo kodwa amavoti abawatholi ngokunjalo sebekhuluma iqiniso elibuhlungu abayimele abanye balo bababo balamukele iZANU-PF ilungisile umsebenzi wayo uba mkhulu kakhulu ekukhankaseni ngapha emaphandleni yiko belosekelo olukhulu kakhulu ngokunjalo bele mbali yokulwelwa kwelizwe ngoba ilizwe lwalelwa emaphandleni yikho kuqakathekileyo khona ukuthi babekwazi njalo bese siya phambili ukuthi umongameli ye ukhona apho bayakhuluma bakhuluma bathi umangameli yabuye ngaphathanga lutho kodwa kufana nomuntu abathi bona umangameli abantuncane bakhangeli abakhangeli ukuthi izinto zibe zima kuphela bakakwelile ukuze bona bazuze abakuzuzayo kufana lokuthi izinto kutala kuqhubeke zinje abantu bengavumi ukuthi akuhlalwe phansi kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye ngabomo ukuze thi izinto ziwome ngamandla
siyabonga siyabonga kakhulu ke Gawule ungadinela kusasa thank you so much Mr. Gawule sorry we're out of time and we have to leave it there we thank our guest this evening former Cholocho senator Pilif Gawule wish to extend our thanks to all people who called today and contributed something to this show signing off is Gibbs Dube in Washington DC till we meet again bye-bye. Good night.
I'm Marvelous Mflanga Nyahuye in Washington saying thank you very much for having been on our show. Let's meet again tomorrow on Let's Talk. Ngati Kurukureyi, where we'll continue to discuss some of the issues facing the country. See you tomorrow. Bye-bye.